Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chikumi 4, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kumusangano weKorea Africa Summit, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vochema-chema zvakare nenyaya yezvirango. Poita gakava munyika rekuti RBZ yowedzera here kana kuti kwete uwandu hwemari yemazigi iri kutenderera munyika. Senator Morris Zuzai webato rinopikisa Citizens Coalition for Change varadzikwa muHarare nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vataura pamusangano we2024 Korea Africa Summit kuGoyang pedyo neguta guru renyika yeSouth Korea reSeoul. Musangano uyu uri kupindwa nenyika dzemuAfrica makumi mana nesere uye vatungamiri venyika nehurumende makumi maviri nevashanu. Mutungamiri wenyika iyi vaYoon Suk Yeol vati vachasimbaradza kudyidzana nenyika dzemuAfrica idzo dzine vanhu vanodarika bhiriyoni imwe chete nemamiriyoni zviuru mazana matatu kana kuti 1.3 billion. Korea inoti iri kuumba homwe yemabhiriyoni gumi kubatsira Africa uye imwe yemabhiriyoni gumi nemana yemadhora kubatsira vemabhizimusi vayo manda kudyidzana neAfrica. Pari zvino kutengeserana kweAfrica neSouth Korea kungori pazvikamu zviviri kubva muzana kana kuti 2%. Vamunangagwa vati Zimbabwe inoda kudyidzana neSouth Korea munyaya dzezvicherwa nezvimwe, vachitiwo Zimbabwe inoda kuva shamwari yevanhu vepasi rose, asi izvi vanoti zvinokanganiswa nezvirango. Ngatinzwei mashoko avo kumusangano uyu kubva padande mutande reX rebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika.
Zimbabwe is open for business and a friend to all and an enemy to none. Regrettably, for the past 23 years, my country continues.
Zimbabwe yakazvipira kuvhura mikana yebhizinesi kuna ani nani zvake. Hatina mhandu asi ushamwari kune munhu wese. Dambudziko redu guru nderekuti tave nemakore makumi maviri nematatu tichirwisana nezvirango zveupfumi zvatakatemerwa nedzimwe nyika, izvo zvisingawirirani nedonzo remusangano uno. Asi tine zvicherwa nezviwanikwa nedzidzo yemhando yapamusoro uye mamiriro eku nje akanaka zvatiri kushandisa kuvandudza nyika yedu munyaya dzebudiriro.
Ayo anga ari mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kubva padande mutande reX rebasi rezvekudyidzana nedzimwe nyika. Asi vakatemera Zimbabwe zvirango vakaita seAmerica vari kupomera vaMnangagwa nevamwe vavo mhosva yekutonga nedemo nekuita uori hunotyisa. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abato vanoona nezvemagariro evanhu akanaka vari mukuru wekurongwa kwemabasa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vaRuben Tendai Mbofana.
Zimbabwe yapinda misangano isingaperi yakaita seiyi iri kuitwa kuSouth Korea. Kunana Italy, vakaenda Italy Africa Summit, US Business Summit, UK kwese vanongoenda vachiuya zvevachipembedza kuti tasangana nevakuru vakuru vane mari dzisingaiti dzinotyisa mamulti billion dollar in tichivimbiswa kuti vanhu ivavo vachauya ndokuti munyika medu mune lithium mune gold mune diamond mune platinum saka vanhu ivavo vachauya vachivhura makambani avo kana ekugadzira mabattery emazuva ano esola aya muchaitwa zvinoshamisira muzimbabwe
hazvisi kuzadzisika here zvavanofambira izvi
takada kutarisa zvavataurwa navamunangagwe kwemakore mashanu apfuura dai zvaiitika zvavanotaura zimbabwe ingadai yatoita sedubai nhasi unoyo asi tinoona kuti hapana kana chimwe chinobuda hapana kana chinobatika chatichaitika
sei zvichizodaro
zvinodaro nekuti madhiri emuzimbabwe haabudiriri nekuti inyika ine huori wangaendawo kusouth korea woti tasangana nevekumakambani akati tataura nevakuru vemakambani akati asi vakambani yavo kuti vauye muzimbabwe nyika dzakawanda idzi dzinenge dzichida kuti zvinhu zviitwe yatingati transparently zvinoonekwa zvakajeka zviri pachena zvisina kubiridzira biridzira pasina kamwe kamari kanobobuda uchinzi ipa purezidendi akakakamari akabatisa apa minista ndo zvatinoona ndo zviri kukanganisa investment muzimbabwe mune uori hwakawanda
vamunangagwa vati zvirango zveupfumi ndo zviri kuvhiringa zvinhu munyika
vanogona kutaura navo kuti uyai muvhure mabhizinesi kuno kune lithium muchigadzira mabattery enyu emasamsung nezvimwe zvakadaro asi as long as pane uori havauyi vanoti aiwa zvigarai nelithium yenyu
mharidzo yavo inoramba ichiti zimbabwe is open for business haina kuvhurwa here mikana yebhizimisi yavanotaura iyi
vangataurawo kuti zimbabwe is open for business kutaurira nachokwadi zimbabwe is not open for business zimbabwe yakavhara
vanga vari vanoona nezvemagariro evanhu akanaka vari mukuru wekurongwa kwemabasa musangano rezimbabwe network for social justice varuben tendai mbofana vari parunhare mukwekwe naivans zininga westudio 7 zviuru nezviuru zvevanhu zvaungana kumarinda eglen forest muharare nhasi zvichiradzika seneta vebato rinopikisa recitizens coalition for change vamurisi zvizwai avo vakashaya nemusi wemugovera mangwanani vanga varipo vanosanganisira zvikwata zvemapato ECCC uye vamwe kubva kubato rezanu pf bazi rezvekurima riri kuenderera mberi nekukurudzira varimi vegorosi kuti varime ndima yakakura munguva ino yenzara kuti vanhu vava nechekudya sezvo chibage chiri chishoma munyori mubazi iri muzvinafundo obert jiri vaudza bepanhau reherald kuti varimi vanokwanisa kudyara gorosi kusvika musi wa14 mwedzi uno vati varimi vachangopiwa mbeu nezvikwanisiro nekudaro vanofanira kupiwa mukana wekudyara mbeu dzavo hurumende inoti iri kuda kuti gore rino parimwe matani zviuru mazana matanhatu kana kuti 600,000 tons vamwe varimi vari kuchema-chema kuti kurima gorosi kunonetsa nekuti hurumende inononoka kuvabhadhara zvinozopa kuti vatadze kurima nenguva zimbabwe yaimbotenga gorosi kurussia nekuukraine asi hondo pakati penyika mbiri idzi yakapa kuti hurumende isimbaradze zvirongwa zvekurima gorosi inowanikwa munyika vechidiki vakawanda vanoti pane zvidzidzo zvakawanda zvavawana kubva musarudzo dzakaitwa munyika yesouth africa zvinogona kuvabatsirawo pachaitwa sarudzo muzimbabwe mugore ra2028 tobias mudzingwa anotipa nyaya inotevera
vechidiki vemusouth africa vagara vaine nhoroondo yekurwira kodzero dzavo izvi zvakaonekwa muna 1976 apo vakaita chimurenga kana kuti soweto uprising apo vaishora utongi hwerusaro raganda kuratidzira uku kwakabva kwowedzera mwando pahondo yekurwisa vachena vainge vakapamba nyika kusvika yawana kuzvitonga kuzere muna 1994 iko zvino vechidiki vari kuenderera mberi nekurwira kodzero dzavo kubudikidza nevhoti Muna 2015, vechidiki ava vakaratidzira nyika yose, vachiti mari yechikoro idzikiswe kana kuti fees must fall. Havana kugumira apa, sezvo vamwe vavo vakabva vapinda musarudzo, vachikwikwidza vakamirira ANC, DA, AFF nemamwe mapato. Sarudzo dzeku South Africa, dzakaona vechidiki vanodarika milioni imwe chete nezviuru mazana matanhatu, vachinyoresa kuti vavote kekutanga muupenyu hwavo. Kunyange vasina havo kuzonyanya kubuda neuwandu waitarisirwa kunovhota, vakakwanisa kuva nesimba rekusarudza vamiriri veparamende vakakunda. Mukuru wekufambiswa kwezvirongwa musangano revechidiki reproject vote 263 vatafadzwa Mavhunga, vanoti zvizhinji zvinogona kudzidzwa nevechidiki vemuno uyewo neZimbabwe kana kuchitariswa sarudzo dziri kuitwa kuSouth Africa.
Vota turnout yevechidiki kunyanyisira mumayunivhesitis yanga yakakura isingaiti. Tinoonawo zvakare kuti veIndependent Electoral Commission vakanyanya kuuya kune vechidiki, zvinosanganisira kutendera vechidiki kuti vakwanise kuregista kuvhota.
Wechidiki anogara muHarare, Rumbidzai Mpofu, anoti hawirirani nemuono une vamwe wekuti nyika yeSouth Africa ine utongi wejekerere kudarika Zimbabwe, zvakaita kuti vechidiki vekunyika iyi vabude neuwandu kunovhota.
Ukatarisa kubva papinda baba vedu President Emmerson Mnangagwa, unoona kuti umwe neumwe ane simba rekutaura zvaanofungira mairana nematongerwo enyika. Facebook page ra President Mnangagwa, munhu wese akasununguka kutaura zvaanofunga.
Asi hurumende yeZimbabwe ine nhoroondo yekusunga vanotaura zvaisingadi paX. Mumwe wechidiki wemuHarare zvekare, Peter Matangi, anoti sarudzo dzekuSouth Africa dzakabudirira nekuda kwekubatirana pamwe chete kwemapato ezvematongerwo enyika emunyika umu.
Sarudzo dzekuSouth Africa isarudzo dzinoitwa nevanhu vekuSouth Africa vakabatana vaine chishuviro zvekuti nyika yavo iende mberi mukusiyana kwemafungiro avo. Asi munomu tinoona pachiita ruoko rwekunze runova runozoita nedzimwe nguva izvozvo Zimbabwe zvichage kunzwisana.
Vavhoti vanodarika chipimo chemakumi mana kubva muzana 42% vanonzi nekomisheni inoona nezvesarudzo muSouth Africa yeElectoral Independent Commission of South Africa vaive vari pasi pemakore makumi mana. Vechidiki vemuzvikoro zvedzidzo yepamusoro-soro vanonzi vakabudawo neuwandu kunovhota, vachinyunyuta pamusoro pekushayikwa kwemabasa, kukwira kwemitengo yezvinhu uyewo kudzimwa-dzimwa kwemagetsi munyika iyi. Mumwe wechidiki wemukuwadzana muHarare, Besta Chandata, anoti zvakabuda musarudzo dzekuSouth Africa zvinofanira kupa chivimbo kune vechidiki vemuZimbabwe.
Pakanga pasinawo intimidation pama opposition parties zvakare, tinotoshuwa kuti dai zvavaitwawo munyika medu kuti vanhu vanovawo nerusununguko panyaya dzesarudzo.
Studio 7 yaedza kubata gurukota rebazi revechidiki vatino machakaire kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi, asi vanga vasiri kubatika panharembozha yavo. Mukuru wesangano rinoshanda nevechidiki munyaya dzezvematongerwo enyika Re4H Zimbabwe vaJohn Muchenje vaudzawo Studio 7 zvakakoshera kuti vechidiki vavhote.
Tinoti kana takunovhota pepe hatibude neuwandu hwetinovhota samapolitical parties edu, nekuti dzimwe dzenguri tikawanza kutaura pasocial media tisingaindi kunovhota, mavoices edu haanzwiki. Chikuru ndiye kuti taenda tanovhota.
Asi vamwe vechidiki vemuno vanoti musiyano mukuru pakati pemaitirwo esarudzo dzemuno nedzekuSouth Africa ndewekuti nyika iyi inoremekedza zvinenge zvabuda musarudzo, ukuwo muno muine mukurumbira wekubirirwa kwesarudzo. Asi vesangano rinoona nezvesarudzo veZimbabwe Electoral Commission vanoramba kuti sarudzo dzinobirirwa zvemhando yepamusoro-soro. Musarudzo dzakaitwa nechitatu chadarika, bato riri kutonga muSouth Africa reANC rakakundikana kekutanga kubva muna 1984 kuwana zvigaro zvinodiwa mudare reNational Assembly kuti vakwanise kusarudza mutungamiri wenyika kubva kubato ravo zviri nyore. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika muRussia, Sergei Lavrov, vakasvika muDRC nezuro murwendo rwavo rwekushanyira dzimwe nyika dzemuAfrica kutsvaga rutsigiro muhondo pakati penyika yavo neUkraine. Russia iri kuda kuti nyika dzemuAfrica dzisatore divi kana dzisiri kuda kutsigira zviri pachena mukuda kwayo kupamba Ukraine. Urongwa hwekuedza kumbomisa hondo pakati peIsrael nechikwata cheHamas hunonzi huri munjodzi yekukundikana mushure mekunge Israel yaramba kutambira zvimwe zviri kukurudzirwa neAmerica. Hamas yacho haisati yapindurawo. America iri kuda kuti hondo imbomira kwemavhiki matanhatu. Vari muhutapwa muIsrael nemuGaza vosunungurwa uye chikafu chobvumidzwa kuenda kune vanhu vari muGaza. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden ndo vakadzivisa nezveurongwa uhu svondo rapera. Asi mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu vanoti havasi kutenderana nezviri kutaurwa neAmerica vachiti vanoda kutanga vaparadza Hamas. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dziri kutsigira danho rakaziviswa naGavhuna weBhanga Guru renyika, Reserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mushayavanhu, rekuti vachambomira kuburitsa mari itsva hombe yeZig 50 neZig 200 senzira yekudzivirira kukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation. Vachitaura kumusangano wepagore weChamber of Mines wakaitwa kuVictoria Falls, Dr. Mushayavanhu vakati chingatoitwa neBhanga Guru kuona kuti rawedzera mari diki mumusika kuitira kugadzirisa dambudziko rechenji. Nyanzvi mune zveupfumi vari chipanga mazano cheRBZ vaPersistence Gwanyanya vanoti zviri kutaurwa naGavhuna vaMushayavanhu ndezvekuti zvinofamba neurongwa hwazvo zvekuiswa kwemari yemazigi munyika, vachiti veruzhinji vaichemera mari diki nekuti vezvitoro vainge vachikwidza mitengo vachizoti havana chenji.
Hatigoni kusanganwa chazure nehope. Ndicharangarira here kuti kumashure kuya kwese fainzi kana tikaburisa pondo madhora achatobi. Ndichiri kuzvirangarira. Saka ndozvanga zvakuitika. Ndozvazounza pfungwa yekuti hatigoni kumhanyira kubudisa mari dzepamusoro dzepashure dzichazi dzabuda. Asi hazvirevi kuti hazvichabudi. Zvinongoreva kuti zvinofamba neurongwa hwazvo.
Imwe unyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira muzvare Happiness Zengeni vanotsigira zviri kutaurwa navaGwanyanya vachitiwo iri danho rakanangana nekuti Zig irambe iine simba kuburikidza nekuisa mari shoma shoma mumusika kuitira kuti musika usazvimbirwa.
Tinoona kuti kazhinji zvazvinhu zvamupfungwa mevanhu kuti mari kana ikabuda ine higher denomination togona kuzotanga kuramba kana $10 takuda kushandisa $50 takuda kushandisa $100 izvi zvive zvinova zvinokonzera inflation kuti ive inokwira nokuti rate racho rinobva rakwira zvakare. Saka izvi zvakangwara pari zvino nokuda kwekuti vari kuda kumaintaina stability yecurrency.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara vanoti kuve nemari hombe iri kushanda munyika hakufanirwe kukonzeresa kukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation, vachiti kune dzimwe nyika dzakaita seJapan dzine mari hombe asi nyika iyi ine upfumi huri nani pane Zimbabwe.
But of course munyika inenge yagara itori nedambudziko reinflation kare. Maka introduce haya denomination note zvinogona kuita kuti vanhu vafungidzire kuti mitengo yezvinhu icharamba ichikwira an expectation inogona kuunzwa nekuintroduswa kwemahaya denomination notes. But generally mahaya denomination notes hafaniri kunge achikonzeresa inflation sezvatinoona kune nyika dzakawanda.
Asi Dr. Chitambara vanodzoka vachiti zvavo chakanyanya kukosha ndechekuti hurumende isadhinda mari yakanyanya kuwandisa sezvaisimboonekwa zvichiitika mumakore adarika.
Then chechipiri hatisi kushandisa mari yatisina enyaya yefiscal discipline. I think zvinhu izvozvo ndozvinhu tool zvakanyanya kukosha.
Kusvika pari zvino Bhanga Guru raburitsa mari inoti Zig 1, Zig 2, Zig 5, Zig 10 neZig 20 izo dziri kutenderera mumisika. Hurumende inoti Zig iri kuwedzera uremu hwayo ichiti izvi zvakwanisa kuitika nekuda kwematanha akasimba airi kutora ekudzikamisa upfumi hwenyika. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, vaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nemusi wesvondo vakataura pamusoro pekuti vanogona kutongerwa kugara mujeri mwedzi unouya zvichitevera kuwanikwa kwavo vaine mhosva yekunyepa pamagwaro emabhizimusi avo. Kubatwa nemhosva uku kwave kushandiswa naivo vaTrump navaBiden mukutsvaka rutsigiro vachipa manyavi vatsigiri vavo. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti kukwezva vavhoti vasina kwavakarerekera kuchanetsa. mutorowe na uwe VOA Veronica Balderas Iglesias anotipanya enotevera ya munu verengerwa na Tanono Kawande we Studio 7.
Vanga ngove zvavo mutungamiri weAmerica wekutanga kuwanikwa aine mhosva asi rimwe remagweta avo vaWill Schaff rinoti mbiri yava Donald Trump haisi kudzikira mavari kutsvaga rutsigiro.
The Trump campaign obviously smashed political fundraising records, including raising money from tens of thousands of new donors in the 24 hours after this verdict. I think the American people see this.
Chikwata chiri kutsvagira vaTrump rubatsiro chakaita zvisati zvamboonekwa munhoroondo yekutsvaga mari yesarudzo kusanganisira kuunganidza mari kubva kuzviuru nezviuru vaibatsira kekutanga mukati memaawa makumi maviri nemana kubva zvakapiwa mutongo. Ndinofunga kuti vanhu vemuAmerica vanoona mutongo uyu sezvo waive tave netarisiro izere kuti patichaipikisa tichaita kuti nyaya iyi iraswe nematare.
Paitongwa nyaya iyi vachuchusi vakapikisa vachiti vaTrump vakanyepa pamagwaro emabhizimisi avo kuitira kuti vawane kuvhoterwa musarudzo iyo yavakakunda.
What's going to resonate with community as a whole is of having a person, having a president like we have in President Biden, who's actually focusing on our futures.
Handizivi kuti vanhu vangazvitambira, handina chokwadi chekuti veruzhinji vangazvitambira. Ndinofunga kuti zvingavaomera, munoziva tinenge tasvika panguva yekuti zvinenge zvisisatambiriki.
Vachitaura panhepfenyuro yeABC, gavhuna vedunhu reMaryland vari vebato remaDemocrats vaWestmore vanoti kubatwa nemhosva kwavaTrump hakuvabatsiri mune zvematongerwo enyika, zvikuru muvavhoti vechitema.
I don't know that the public would stand it, you know. I'm not sure the public would stand for it. With a I think it would be tough for the public to
zvichange zviri mundangariro dzevagari vose ndezvekuva nemunhu kuve nemutungamiri wenyika sewatinaye pari zvino vaJoe Biden avo vari kutarisa mune remangwana redu. Vari pachirongwa chakaburitswa nesvondo cheFox and Friends, vaTrump vakataura pamusoro pemukana wekuti musi wachikunguru 11 vanogona kutongerwa kugara mujeri kana kuve muusungwa vari pamba pavo.
His desire to use his money and power and influence to avoid being held to account, you can expect that kind of
chido chavo chekushandisa mari yavo nemasimba mukuda kuti vasatongwa unotarisira zvakadaro kubva kwavari.
Chikwata chiri kutsvagira vaBiden rutsigiro chakaburitsa padande mutande reX iro raimbonzi Twitter hurukuro yavaTrump yacho iine mashoko anoti nyakubatwa nemhosva Trump oti pachaita mhirizhonga kana akatongerwa kupika ari pamba pake.
Maybe suburban women who might be a little bit on the fence about what to do in the 2024 in November need to be given some reason.
Pamwe madzimai emumisha iri pedyo nemaguta vasati vasarudza vekutsigira musarudzo yemunambudzi vanganyengetedzwa kuti kubatwa nemhosva kwavaTrump hakuna zvakunoreva.
Vachitaura pahurukuro yavakashandisa dande mutande reSkype vanodzidzisa zvematongerwo enyika pachikoro chepamusorosoro cheUniversity of Chicago muzvinafundo Susan Stocks vanoti kunyange hazvo vaBiden vachitarisirwa kuramba vachitaura mashoko avo ekuti hapana munhu ari pamusoro pemutemo kutsvaka kwavo rutsigiro kunotarisirwa kuwedzera kushandiswa kubatwa nemhosva kwavaTrump sechombo. Muzvinafundo Stocks vanowedzera vachiti kunze kwekufadza vatsigiri vavo, sangano rinotsvakira vaTrump rutsigiro rinofanira kuchinja zvavanotaura kuti vawane vamwe vavhoti. Vese vari kupukidza musarudzo yemutungamiri wenyika vari kutarisirwa kuenderera mberi nekukwezva vavhoti vasati vafunga wekutevera mwedzi uno pakamirirwa gakava rekutanga kana kuti debate riri kuitwa musi wachikumi 27. Nyaya iyi yatumira nemutori wenhau weVOA Veronica Balderas Iglesias, maiverengerwa naTanono Kawande weVOA Studio 7.
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Mangwanani vamuka sei pana? Mari vakanzwa munamato wedu vakomana. Yekuti Ramaphosa akahupembedza kunangagwa. Kunangagwa ahwina maelection yaabiriya. Mwari vakati no musachema unova Zimbabwe ndichasorovha problemu yaindainzwa. Akasorovheka vakahwina havo kabisira. Vakahwina nemapesendeji asingadiwe. Saka vakwanise kuumba hurumende vari vega.
Makadino mukoma Blessing Zulu tanonoka Hwande. Sisimavhele ndinokukwazisai mose vashamarari vangu pamwe nevateereri munyika yeZimbabwe nevari kuSouth Africa kunyika dzakasiyana-siyana. Mubvunzo wangu ngewekuti mufundisi Richard Moyo varipi mazuva anaya? Handisi kuvazwa. Muriko here mufundisi Richard? Ndinokukwazisai nemufaro nemutsa waMwari. Munofara here?
Ini ndine chichemo. Nhau inoitika ndeyekuti mabhondi aya mazimari edu atinawo mazuva ano aya maziga tinongomasora, vamwe tichingomasora. Asi zvino chichemo changu chinoti yedu chaiyo tichazoguma peiwa nepi kana tichingosora tichida dzekunze. Mari dzatoda hadzisi dzedu idzi. Ukazvara chirema woramba chirema chako here? Nekuti uri kuda iwewe mwana wemunhu akanaka. Dhila nechirema chako ichocho, usadhile nezvinhu zvedu. Ndini ndobva ngu palitochani pagokwa.
Mozambiki inoite basa rekutorese mavhota zero. Kutorese mavhota zero iwo usina chitupa. Zvinoitawo izvozvo hakusi kutsvaka kuda kubiridzira here uko? Havasi kuda kutsvaka kuda kubiridzira here apa? Hakusi kubiridzira here apa? Because hazvingaiti kuti utoreswe vhota zero iwo usina chitupa. Vari kufamba South Africa yese veitorese zvimatwai zvitapiya. Zvitapiya chaizvo kuti uchitarira unokwanisa kungovhota kuti usina chitupa. Handizivi zvinoita here izvi, maitiro evari kuita iwavo. Handifungi kuti zvinonatso kuita iyi. Utori utsotsi kutambika apa. Ngekuti takambozvitoreswa isusu tichovhota tisina zvitupa. Wovhoteswa iwo usina chitupa, watorwa vhota zero iwo usina chitupa. Ende vari kutoresa zvitupa vanhu vekuZimbabwe, zvitupa zviri kutorwa vari muMozambique zvitupa. Handizivi kuti vanombozviita sei. Ungabudisa ichocho unopuwe chitupa.
Makadiko makadiko pastudio, makadiko pastudio. Tete vedwe mbotitendereiwo kani, titendereiwo kani. Hatisi kugona kana kugara nekufara kudyiwa kwakaitwa ANC. Tiri kufara zvekuti takanzwa kuti yakadyiwa kuSouth Africa uku. Tiri kufara zvekuti kana ivana Murangasava ndovaizviti ndovaridzi vako ka nana Mbalula. Tiri kufara titendereiwo kani, titendereiwo. Hatafara vanhu kuZimbabwe tiri kufara kuno kumbare uku. Tiri kufara zvekuti tinotenda kudyiwa kwayakaitwa uku. Tafara kwazvo, titenderewo pastudio, mutitenderewo kune vanhu kani. Haiwa tinotenda nenyusi dzamunotipa pastudio, tinotenda maita henyu. Hatisi kugona nekufara kuno kumbare uku.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Vanoda kutumira mashoko kwatiri, tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi, kwete kutumira mashoko. Chirongwa chedu cheLive Talk chinotarisa zvinosangana nevechidiki cheThe Connection na 8pm nhasi. Tiri kutaura nevechidiki nezvesarudzo dzichangobva mukuitwa kuSouth Africa kuti pane zvavakadzidzawo here. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Kumusangano weKorea Africa Summit, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vochema-chema zvakare nenyaya yezvirango. Poita gakava munyika kuti RBZ yowedzera here kana kuti kwete uwandu hwemari yemazig iri kutenderera munyika. Senator Maurice Zizwai webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vanoradzikwa muHarare. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndimi wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusemwe na Chris Gande.
Soko isika tisenda bakuvi VOA Ndebele.